Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 27 Chikumi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inonzi yasvika pakaoma pamusoro pekukwira kwava kuitwa mukushandiswa pezvinodhaka. Bato reCitizens Coalition for Change rinopomera mhosva sangano reForever Associates of Zimbabwe richiti ndiro rakashandisa magwaro enhema mukunyoresa vanhu vasiri veCCC kuti vakwikwidze mune dzimwe nzvimbo richiedza kuzviringa vatsigiri veCCC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Panguva iyo nyika dzepasi pose dzichicherechedza zuva rokumisa kupararira nekushandiswa kwezvinodhaka, Zimbabwe inowanikwa iri pakaoma sezvo kushandiswa kwezvinodhaka kuchiramba kuchikwira. Nyanzvi mune zvekushandiswa kwezvinodhaka dzinoti pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa, vachiti kushayikwa kwezvekuita zvikuru kana vechidiki vasingaende kuchikoro kana kuti vasina mabasa ndezvimwe zvinozarura mikana yekuti vanhu vashandise zvinodhaka, vachiti hurumende yeZimbabwe iri kuedza zvikuru asi basa iri rinoda mushandira pamwe nemamwe masangano neveruzhinji. Tabata vanoongorora zvezvinodhaka nekushandiswa kwazvo vaDanford Jory vari parunhare kuSouth Africa.
Hurumende yeZimbabwe ichishanda pamwe chete nemasangano kana mabato epasi rose ane chekuita nezveutano hwevanhu, muenzaniso wakaita seweWorld Health Organization, vari kuita maprograms aripo uye vane mapolicies avari kuisa anoita kuti vanhu vasakwanisa kuvaro vanobatikana zvikuru nezvinodhaka. Tinopamuenzaniso weWorld Health Organization special initiative for mental health yakaitwa 2019. Iyi programu yakabatwa nehurumende kuti vakwanise kuvaro vanouya ne program yayo inonzi National Strategic Plan for Mental Health Services, and the program iyoyi yakaiswa nehurumende yeZimbabwe kuti ikwanise kuva iri inoshanda pamakore anotanga pana 2019 kusvika muna 2023. Hurumende yeZimbabwe yakaisa futi program yavo yanoti Zimbabwe National Drug Master Plan, inofanira kuva iri yaishanda kana kuti inochashanda kubva muna 2020 kusvika muna 2025. Maprograms awa government kana kuti hurumende yakazviita izvi mushure mekunge yaona kuti vana vakawanda, vanhu vakawanda vangava vanhu vechikadzi, vana vechikomana, vechirume vari kuramba vari vanoabhusa madrugs iwaya. Saka vakati vaitite izvozvo zvinoita kuti zvibatsire vanhu kuti vabve mumaprograms mumadambudziko akaita seiwayo.
Vajori, sekuona kwenyu hurumende iri kushandisa nzira dzakanaka kana kukwana here mukurwisana nenyaya iyi?
Chinhu chikuru chandoda kuti nditaure pane zvinoitwa nehurumende ndechekuti mapolicies aripo anoitwa chaizvo, asi kuti zvavanotaura nechirungu kuti implementation yemaprograms iwayo ndiyo dambudziko ratinaro. Nekuti tikatarisa kubva muna 2019 imomo kusvika muna 2023 matirimo mumaprograms iwayo akanga ari anongoenderera mberi, asi hatina chatakati tawana chekuti tinobata nemaoko edu chekuti chadzisira madambudziko rekuhabiswa kwemadrugs. Zviri kuramba zvichitongoramba zvichienderera mberi. Saka tinoda kuva tiri tinongoramba tiri tinokurudzira hurumende kuti kana paine maprograms avanenge vaisa angavaise mamechanisms anoita kuti zvinhu zvacho zvikwanise kwazvo zvinobatika tione kutsikira kwemadambudziko akaita saiwayo pamwe zvingabatsira nyika yedu yeZimbabwe.
Iyo hurumende ingakwanisa kupedza nyaya iyi iri yega here vajori?
Hazvigoni kuti hurumende ikwanise kuva iri inopedza dambudziko rekuapiswa kwezvinodhaka. Zvakakoshesesa kuti Zimbabwe inofanira kuva iri inoshanda nemastakeholders akasiyana-siyana ari mukati menyika nekunze kwenyika. Chekutangisisa ndechekuti government inofanira kuva iri inoshanda nezvikoro, inofanira kuva iri inoshanda nemadzikereke, inofanira kuva iri inoshanda nemapolitical parties akasiyana-siyana, inofanira kuva iri inoshandawo nemainternational community organizations. Zvandambotaura zvekuti World Health Organization ine maprograms chaizvo anokwanisa kuva ari anobatsira nyika. Uye nyangwe Africa SADC inokwanisa kuva iri inopindura nekuti dambudziko riri mukati meZimbabwe rinokwanisa kuva riri rakafanana nerinoitika mukati medzimwe nyika dzeAfrica. Saka zvakakoshesesa kuti hurumende itarisise mativi akasiyana-siyana. Zvakafanana nezvandataura zvekuti kuzvikoro maheadmasters, mateachers kana ivo vana vechikoro pfungwa dzavo dzakakoshesesa chaizvo kuvadzidzi dzinobatsira nekuti vanoona vamwe vacho ndovanenge vachitozviita izvozvo. Saka zvinokwanisa kuva zvinoita kuti vana vabatsirikane padambudziko rakaita sairoro. Mudzimba dzatinogara, mumacommunities matinogara, vanhu ndivo vanotoziva vanotengesa, ndivo vanotoziva kuti apa ndo panotengeswa madrugs. Saka kana vari vari vakapinda mumaprograms egovernment iwayo zvinokwanisa kuva zvi zvinoita kuti dambudziko rekuvapiswa kumadrugs kuderere. Saka ibasa remunhu wese womuZimbabwe, ibasa recommunity yese kuti ibatsire kuti madrugs iwa aite mashoma uye vanhu vanoabhisa vadzikire mumashure chaizvo.
Vanoongorora zvinodhaka nekushandiswa kwazvo vaDanford Jori vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti rine tarisiro yekuti vezvemutemo vachagadzirisa nyaya yavo yavakasvitsa kwavari mushure mekunge pawanikwa kuti magwaro ekunyepa akanga ashandiswa mukunyoresa vanhu vasiri vebato ravo kuti vakwikwidze musarudzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu gore rino. Vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC muzvare Fadzai Mahere vanoti vatsigiri veZANU-PF yesangano reForever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ ndivo vakaita izvi. Vachishandisa magwaro ekunyepa vakanyoresa vanhu vasiri veCCC kuti vakwikwidze vachimirira bato reCCC asi vasiri nhengo dzebato ravo.
Vhiki rakapera takaona CCC ichinyoresa macandidates kunomination court. Takakwanisa kunyoresa mutungamiriri wedu Change Champion and Chief vaNelson Chamisa kuti vaite president. Mari yavo ikabhadharwa, mapepa avo akagashirwa. Takaona zvakare macandidates edu ose ekuparliament vese vari 210 vachinyoreswawo zvakare. Chinova chinja chatino tenda ma citizens nema champions ose kuti takakwanisa kuita 100% nomination rate ku parliament. Takaona zvakare kuma local authorities, tinozi yatose kuti ma local authorities edu i 1970 takakwanisa kufielda 97% pane vaidiwa vacho. Saka tinotenda zvakare ma change champions naizvozvo. Takaona kuti ZANU-PF yakarwadziwa zvakanyanya nekubata kwataita. Vaifunga kuti ivo zvavanosapota munzora. CCC ichashaya support, vakatora mari yedu, mabuildings edu nekuzorecola macandidates edu. Vaibhana mameetings vachitirambidza kuti campaigne, saka vaifunga kuti taparara. Asi tinotenda machampions zvakanyanya nebasa rose ravakabata.
Nyaya yekuti bato renyu rakanyoresa vanhu vanopfuura umwe chete panzvimbo imwe chete kuti vakwikwidze mune dzimwe nzvimbo yakamira sei? Chii chakaitika uye imhosva yani?
ZANU-PF nekushayiwa zvokuita nekupererwa vakafojera masignature nelogo vakaisa macandidates vachishandisa fraud. Takaona 20 kunational assembly tikazoona akati wandei mbichana zvakare kuma local authorities. Pari zvino nyaya idzodzo dziri ku electoral court. Takanyoresa tichishandisa magweta magwaro edu kuti macandidates iwo madouble candidates abviswe. Zvakare takayendesa nyaya yacho kumapurisa nokuti fraud kana kuti kufojera masignature nelogo zvinhu zvisingatenderwe pamutemo.
Advocate Mahere, munovimba zvakadini kuti mapurisa achakubatsirai nenyaya iyi?
Isu tinotarisira kuti vemutemo vaite basa ravo. Sezvamunoziva, tikaona kuti tikangoona vanyarara vasingatariri nyaya yacho, totobva tatoziva kuti zvechokwadi. Vanhu veFS zvaitaurwa vari kuprotectwa. Tinotarisira kuti mapurisa achaita basa ravo. Isusu seTriple C takanangana necampaign iri kuuya. Tuda kuti tikunde nepakuru Big Win yakataurwa naPresident Chamisa kuitira kuti tigopinza vachamisa neTriple C, tigopinza macitizens ose muNew Great Zimbabwe. New Great Zimbabwe iyi ichakwanisa kuti vanhu vese vaone mabasa, vakwanise kudya vachiguta, vachienda kuzvipatsara vachiwana mishonga, tiite nyika inofamba zvakanaka.
Vakafanobata chigaro chemutauriri weTriple C Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano reForever refers iro rinonzi riri pasi pebato reZANU-PF rinoramba mhosva yariri kupomerwa iyi. Imwe nyanzvi inoongorora nezvesarudzo vaGod Knows Maremera vanyora bhuku rinonzi The Year of Harmonized Elections Without Robert Mugabe and Morgan Tsvangirai. VaMaremera vanoti bhuku ravo rinotsvakurudza nekupa mhinduro murwendo rwesarudzo kubva kare kare kusvika pari zvino. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Bhuku iri rinotsanangura pamusoro pezvesarudzo neutungamiriri hwemunyika yeZimbabwe kubvira mugore rekupambwa kwenyika iyi ichipiwa zita rokunzi Rhodesia kuzochinja zita ichizonzi Zimbabwe muna 1980 kusvikira mugore ra2018. Mubhuku iri mune mibvunzo iri kutarisira kupindurwa neutungamiriri uye mapato anokwikwidzana mukutungamira Zimbabwe kwemakore gumi nemashanu achatevera mushure mekunge vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro. Vanhu vemuZimbabwe, utungamiri hwavanoda vachahuwana zviri nyore here? Utungamiri huripo ndihwo chaiwo here mukuzadzisa zvisuo zvevana veZimbabwe kana kuti vanotarisira umwe utungamiri? Bhuku iri rinotaridza ruzhinji kuri kubviwa patiri zvino nhasi nekuri kutarisirwa neveruzhinji kuti tinofanira kuenda kana kusvika.
Vamunotarisira kuti vachaverenga bhuku iri ndevapi?
Bhuku iri rinotarisirwa kuti riverengwe nemunhu wese ane kodzero yekuvhota munyika yeZimbabwe, zvizvarwa zvose zveZimbabwe, maZimbabweans ari kushanda munyika dzakasiyana-siyana pasi rose, vabereki vari kumamisha nevari kumaguta, vana vezvikoro kubvira pamakore gumi zvichienda mberi, sezvo munhu wose ari kupindana neupenyu huri kuafektwa nezviri kuitwa mumatongerwo enyika yeZimbabwe.
Chitsva chingadzidzwa navanhu chavasina kumboona kumashure okunde chipi mubhuku iri?
Bhuku rinoda kudzidzisa vakwikwidzi musarudzo kuti vangaronga sei kubata vavhoti nemifungo inobatika musarudzo dzichazoitwa muZimbabwe. Tarisiro yakanaka paudyi hwemangwanani asi yakashata paudyi hweusiku. Saka mashoko ekuti muchazodya muchazodya nerambai makashinga vamwe vachiguta unouraisa dzinza rose. Vana veZimbabwe vanofanira kuvhota vakatarisa ramangwana kwete zvimwe zvose zvingada kubatiswa vanhu kumeso. Chimwe chidzidzo zvekare ndechekuti akambonyepa pekutanga anogona kunyepera kepiri oro zveupenyu hwose. Saka kuvhota vakachenjera patopic inoti The 100 Days and Lies, especially chapter 2. Vana vadiki vangarambidzwa zvavo kuvhota asi vari kuafektwa nemavhoti uyezve vari kushandiswa mukutsvagwa kwemavhoti nevanokwikwidzwa musarudzo.
Vanori dao vanori wana kupi?
Vanoda kutenga buku vanori wana kumashopu anotevera. Lifestyle Bookstore, Eastgate, Harare. Inov 8 Bookstore, Harare. Book Fantastics, Zimbabwe. Amazon Online Bookstore. Okada Books. Globe Torch Online Library. Oro Conduct, maremeraj@gmail.com. Or +263 771 570 473. WhatsApp or direct call. That end.
Munyori webuku rinonzi The Year of Harmonized Elections without Robert Mugabe and Morgan Tsvangirai va God Knows Maremera vanga vari parunare ku Harare na Evans Zvininga we Studio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday, mutungamiri webato The Citizens Coalition for Change va Nelson Chamisa vanoti mamiriro akaita zvinhu munyika haana kunakira kuita sarudzo. Vachamisa vanokurudzira SADC kuti ibetsere mukuona kuti sarudzo dzichaitwa murunyararo. MuNewsday makare, bazi reZimbabwe National Statistics rinoti madhuriro oita zvinhu muZimbabwe kana kuti inflation yakwira kusvika pa 175.8% mwedzi uno. MuZimLive.com, nyika dzemubatanidzwa weEurope kana kuti European Union dzatambira kukokwa kwadzakaitwa neZimbabwe kuti dziuye kuzoona sarudzo dzichiitwa muna Nyamavhuvhu gore rino. Vanomirira European Union muZimbabwe vaJobs von Kirchmann vanoti kukokwa kwaitwa European Union uku kunoratidza kushanda pamwe chete kweZimbabwe neEuropean Union. Ya shika nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kara pamusoro pekuti vakasukwere varida kuzosungwa kana vauya kuZimbabwe. Apa munenge muchitova sungira zvinhu zvakawanda. Vasungei, vasungei zvenyu. Vana vakasukwera havafaniri kunge vachitombogara nepublic. Kumba kwavo kwavanenge vari vana vakasukwere. Kujeruko pari zvino ndokumba kwavo vana vakasukwere. Vane makeses akawanda to answer vana vakasukwere. 2000 and 2008 vamwe vakuru vanotuma vanhu iwovo mirakuri. Zvine ivo vakasukwere vainge vatori pamwe chete nemayuthi vakasukwere maoko avo ari kuchururuka ropa kudai. Vakasukwere hamufaniri kunge muchitombotonga muchitungamirira vanhu. Handizivi kuti mari 20,000 yamakabhadhara ndeyei, muri kuda kutonga ani kwemi? Hei man, tinyarei vana vakasukwere, uda kuondesta chikwei?
Kuda zvangu kumbobvunza kuna vamutsvangwa vari kudedzera kuti vanoda kusunga vakasukwere. Ko muri kudedzera kuti vakasukwere havapindi muZimbabwe? Zimbabwe ndeyenyu here imi vamutsvangwa? Zimbabwe ndeyemunhu wese. Zimbabwe ndemwana wese womuZimbabwe. Haisi yenyu Zimbabwe vamutsvangwa, da kukurudzai kubva nazvo. Haizi yenyu, ndemwana wese womuZimbabwe. Regai vakasukwere vauye. Muruda kuti muruda kuvasungire chinja, tinoda kuziva. Muda kusunga vakasukwere vamunangwa kama vasunga? God mafi yava makavadi kuvasunga pagod mafi yakapedza goridhe resa kuti fu vachitengesa kuDubai. Makadi vatumira mawarrant of arrest kana 50 kuti muvasunge. Nemuwo vamatanga imi mutikwanirei mwamatanga imi? Matanga futi matanga vamatanga sezita renyu matanga kutaura zvisina nebasa resi. Chicha munohwina nhai mata matanga imi? Chicha munohwina? Zimbabwe ndemwana weZimbabwe. Zimbabwe ndemwana wese muZimbabwe, ndiwe citizen rese muZimbabwe. Ziva izvozvo anezanupiyofu. Mwana wese weZimbabwe anofanira kudzoka muZimbabwe kuzorarifa rake muZimbabwe. Tisati kutaura kuti mukomana ngaapinde matineta anezanupiyofu.
Pastudio 7, pastudio 7, makadiko kwese kwamuri. Aiwa muri kutaura naShepherd Maveto, ndiri kuno KZN Tsutsuwe. Zviri kutoti hande tinovhotera Chamisa, tisiyane nezvezano taneta nembavha idzo. Handei tese tinovhotera Chamisa, zvinhu zvichinje, zvinhu zvichitire munyika.
Vanhu ava inini maonero angu kaka, ndachida kubvisa hurumende ikai. hapambo dije kutaura trigunu kuna tukitetezi. Havana ngoda faiti wakuma anapa. Mayuti ndu kutigira mayuti kuti mayutika. Havana machepelitu watinga wanga wagona. Mayuti ngaribata nene uwandu wedu to inda tono guwane wana wa state state. Atikuru ziri wondo bata hapa yadu wa duro daya. Yabozi tika saa guwane wana waka. Siatambura wana edu waja tambura ushkakarela tukitetezi. Tukutiza kunyika na uti hakuna mabasa. Zikutiza kunyika kuna chokubata. Makamba na ruku vara mara ya sikutenga.
Magadi kwa pa studio 7. Magadi kwa washamarari wose. Nduda kuta uropa na wea anonzi ya mena nizi stara haki bati mkazi wa mtuangwa uyu. Uyo kana achi uya pa studio nga gaziri nga asa da kusutinia jisa shaka ita kuna kusawati Afrika. Tushi ya dufa ambila pati. Kana asina cha anonzia nga gare koku musha kwa hake nga gare ya menu kwa anu gare koku. Asa ya sida kuda kuda kutinye pira kuzia, kuda kutile gandhi hende ni ndozi, asa kana wani chano zia zaki. Gagare konga, asa wea kuno kuda kutinye tisa. Kutinye tisa kutuwa za kutuwa zia kutikana zaki, chaye kuzunurewe. Kutuwa za kutuwa zhukune sa wadewe zimbabu ichi. Gagare uko, atibi kunya zikuwa kuno kuhisu.
Magadi pa Studio 7 hapo, mwasha marirewese, nwatirirewese Studio 7. Magadi iku. Panyaze maa. Zima president zikutuwa nukondesa mapresident akawanda yuari 10 wa 11 12 zibasa kwa zanupiefu liyai zanupiefu nina ikitu wapa marizo zia narinda masarila wese laya kunzanzi ye mara isu kwana ye chichichi angari manyepo yesa haya angari manyepo yesa haya zanupiefu zaini ita nyayazo zikuti kondesa wana akawanda zikuti kana opposition ikadaku boycotta my elections nungu nzayo wabangu warukuda kana hiru wanipati ya boycotta nungu zitawareki asuwa mwaku pinda my elections hapana problem ndoso wani ita isu wani zanupiefu mnu asiwa ndini kana kana mama Americans anitsa futi kumberi uko vanotaura neiva vavo vakapa mari ivavo futi kutanga futi nyaya dzavo kuyatiti tikadzire Pollard tita sei watenga dzimotikari nyaya yengo yemari chete ningingo ndipapa akomana zvinopfi futi izi yakangwasa zvisingaite but ndiruno aiwa tuiponjera mavhiri
madi pa Studio 7 apo vashamarari vese anotipana kuti chokwadi apo ndingori nekachemo kangu chita kundakanangana navamunanga kwavo vanoti kwanzi uyai neruzhinji rwenyu rweZimbabwe muzovhotera ZANU-PF tovhotera futi dzimwe 5 years nayakomana kuti kutambura dzimwe 5 years again havamunanga kwa chimbomiraika hatikuvhoteri vamunanga kwa hatototi pasi navamunanga kwa vamunanga kwa nechiZANU-PF chenyu chimbomira ishoma. Na uyo unonzani uyo ndi mavuza ndiani ni mavaza ndima mavuza ereka na mavaza iko kwa meno achimbomira izvokuti kwazi tivhotere iko kwa pazi nemi atikuvhotere ndini nyacha zvangu changuro ndiri pano pa Rustenburg pana pa tichitonzwa naudzimo taura zvokuti tikuvhotere hazviko izvo.
Ava maballot paper ema presidential nominees apa panditi zvakanaka. Ma presidential candidates kana ari 10 kana 11 anokwana pa one sheet ari line ari straight. Why is it that Emerson Mnangagwa aniswa kune imwe site ari kumusoro? Uyo anonzi Busha uyo akangoisirwa kuti president Chamisa vasaenda pamusoro pe list. Why is it that kana ma presidential candidates 11 ano ane swak said nuk said uzinoitwe izozo ndozo yatotara kuti zex biased ndizvo izvo ndozvo iwo anabusha vanozobudikira akaiwane 20,000 yekuregister kwa president candidate kana analinda masarire vata vanotumbozikamwa vakashaiwa ko vanabusha vakaiwane mari veduweza vanoiri pabasa ndozvo zvimwe zvinoti afana kuratidzira izvo zex ngaingoisa vanhu muline 1 straight line richidzika riri vertical kwete zvokuti hafu hafu. I just have a food because we are going to use Emerson Mnangagwa to top right side of my ballot paper. This is wrong. Nini mari dzapa Joburg.
Hey, zvakaoma izvi. Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Sokuzva kwenyu isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazo yenyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakataura kwekutanga kubva zvaidza mauto Wagner Group kupinda muguta guru reRussia kuswera nezuro. vaputin vakatenda hurumende yeRussia nezvizvarwa zveRussia vachiti vakaita basa guru mukudzivirira nyika yeRussia kubva kuvatengesi. Mauto aya anotungamirwa nevaimbovasahwira wavaputin vaYevgeny Prigozhin. Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDenmoyo vanoti zvakaitika izvi zvadzikisa uremu hwavaputin mumaziso evamwe vatungamiri venyika pasi pose uye nemunyika mavo.
Pavakatanga kuzivana iwa just munhu ari ordinary zvake asingashamisiri. Putin ndiye akazomutuma kuti chi agadzire ami yake yepasaiti. Ndofunga Putin anga achitarisira kuti chi Prigozhin akavaka ami kuti inogona kuzoshandisa ami iyoyo even as a private army isiri even army yeRussia. But then chaazoitika chozoziva kuti Prigozhin akabva atumwa kuAfrica uku kunana Mali, kunana Libya nekunana Sudan uku achingokonzeresa mirizhonga ikoko. Putin achiisa influence yake achishandisa Wagner iyoyi kuitira kuti avharidze vanhu vasati no iRussian military iri kukonzeresa. Saka aishandisa ihopo Wagner group iyoyi yaPrigozhin.
Izvo zvinoita here vamwoyo kuti hurumende ibvumidze kuti munyika mayo muite mamwe mauto asiri pasi payo?
Hazvibvumidzwi but ukatarisa even panguva yana Hitler way back, Hitler anga ne private army yake the SS ka that was yanga iri private army. Ukatarisa even takuenda kwedu kuZimbabwe ukatarisa Robert Mugabe anga ne private army yake kuground yaakashandisa. Saka maleaders aya anoita maprivate armies avo avanoshandisa kuti vaite zvinhu zvisingaitiwi neregular army. So those who kuitika pana Prigozhin mapolicies emadictators atinoona madictators anofanira kuti ave neprivate army yavo because private army iyoyo inofanira kuva loyal not to the government but yoita loyal to leader wacho.
Kana takatarisa zvakaitika izvi vamoyo zvinosiya vaputin vari papi? Vachine uremera hwavanga vainahwo here kana kuti vamwe vanhu vatoona kuti vaputin havana kunyatsokusimba sezvavaifungira?
Maonero angu ndeyekuti vaputin vasiyiwa vakashama because manje dhati ningirikiri aitaya kuprotekta ya chimachoman chaairatidza aida kuratidza even ukaona mapictures aitora akakwira mahorse asina sheti achiratidza chimachozim I think zvese izvo zvaparadzwa naPrigozhin because Prigozhin now aratidza the whole world kuti chi Putin haana simba raanopretenda kuti anaro. And I think it's not just simbisa Ukraine na Zelensky nemasoja ake zvakaomarara kuti nao vanoona kuti naivo vanogona kuita zvaitwa naPrigozhin.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDenmoyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe inonzi yasvika pakaoma pamusoro pekukwira kwava kuita kushandiswa kwezvinodhaka. Bato reCCC rinopomera mhosva sangano reForever Associates of Zimbabwe richiti ndiro rakashandisa magwaro enhema mukunyoresa vanhu vasiri veCCC kuti vakwikwidze mune dzimwe nzvimbo richiedza kuvhiringa vatsigiri vavo. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin nezuro vakatenda hurumende yavo nezvizvarwa zveRussia vachiti vakadzivirira zvaida kuitwa nevatengesi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.